Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndichiti esu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Mutunga miri wesanganore International Labor Organization kana kuti ILO anoshanya mu Zimbabwe kwa mazuwa maviri. Sanganore sadiki rinoti parikudiwa rubatsiro rwechimbi chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rafunya chisero munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mutungamiri wa Amerika wa Joe Biden vanoregerera mwanakomana wavo vaHunter Biden avo vakanga vawanikwa vaine mhosva mbiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labor Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo avari kushanya munyika kwemazuva maviri vachiongorora matambudziko akatarisana nevashandi vanoti zvakakosha kuti hurumende vemabhizimusi pamwe nevashandi vaite mubatira pamwe mukuderedza musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uyo wavati uri kuramba uchiwedzera. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nehurumende vashandi vemabhizimisi muHarare nhasi vaHongbo vati vashandi vanofanira kupiwa mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vachiti vemabhizimisi vashandi nehurumende vanofanira kugara vachitaurirana kuti izvi zviitike.
Obviously I want to also encourage all of us to work together to come to see at our national level.
Ndinokukurudzirai mese kuti mushande pamwe chete kuti muone kuti chii chatingaite chinobatsira vanhu munyika yenyu.
VaHongbo vatiwo musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uri kuwedzera zvikuru sei munyika dzine urombo nedzine upfumi huri pakati nepakati. Vati kunyange hazvo muZimbabwe muine matambudziko akaita senyaya dzemari, zvakakosha kuti vanhu vave nevimbo nemari yavo yeZimbabwe Gold. Vachiti semaonero avo zvinhu zvave nani kudarika zvazvaive makore mashanu apfuura apo vakapedzisira kuuya munyika. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions Mike Florence Taruinga avo vapindawo mumusangano navaHongbo vati vatora musangano wanhasi kuvazivisa nezvematambudziko akatarisana nevashandi pamwe nezviri kuitwa nehurumende zvisingafambirani nezvinodiwa neILO. Vati vanotarisira kuti vaHongbo vachasvitsa zvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pavachasangana mangwana.
Changa chinozikanwa nemunhu wese inhau yeurombo hwevashandi muZimbabwe. Munyika yatiri kurarama ine local currency nemarket iri kuda mariyo yekunze kweAmerica. Urombo hwevashandi hunokonzeresa zvekare zvikonzero zvakawanda mumabasa.
Vachitaura mushure memusangano wanhasi, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaDemos Mbauya vati vakazvipira kutanhaurirano nevashandi nehurumende kunyange hazvo vakaomerwa nenyaya dzakaita sekushayikwa kwemari yekunze nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinokanganisa mabhizimisi.
Nyaya kuti tingaita sei semaZimbabwe kuti reduce atinotiwe muchirungu ba inequalities ende titasama inequalities tinogona kutarisa some of the problems that we have in Zimbabwe. Zvinobudzirana pamutengo wezvinhu kuvepo kwemari yekunze kwenyika yekuti makampanis ada kutenga achikwanisa kuwanawo tichazonyaya kuti vana kutambira mari dzakaita sei.
Guru kotare zvevashandi vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wapa vahungubwo mukana wekuona kuti hurumende vashandi nevemabhizimisi vanoshanda sei, vachiti pane dzimwe nyaya dzinongomhangarwa kuILO asi ari manyepo. Vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe isiri nyika yakapfuma, hurumende inokurudzira nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum.
Isu tinodova nyanzvi pakuti hapana gap rakakura pakati pevafumi vakafumisa navarombo. Izvi tinozvipedza nokuti vanhu vanoita manegotiations whether mu private sector kana mugovernment.
Amai Taringa navamba uya vatiwo kunyange hazvo vachipinda munharirano dzeTNF havafari kuti dzimwe nguva hurumende inongoita zvinhu yega isina kunzwa pfungwa dzevashandi. Vati nhaurirano dziri kuitwa asi hadzisati dzasvika pavanoda. Vashandi vakawanda munyika vanoti vakatarisana nenyaya dzemihoro isingakwane pamwe nekutambira mihoro nemari yemuno, asi vezvitoro, makambani akawanda nemapazi ehurumende vachida kubhadharwa nemari yekunze. Panyaya yekuti Zimbabwe ichatora utungamiri hweILO General Assembly gore rinouya, vamwe vati urwu ruremekedzo rukuru ruchapiwa kuZimbabwe. ILO ine nyika zana nemakumi masere nemanomwe kusanganisira Zimbabwe dzinove nhengo dzesangano iri. Sangano iri rakavambwa muna 1919 uye muzinda waro uri kuGeneva kuSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reSADC rakabatana nemamwe masangano anobatsira mudunhu rekuchamhembe kweAfrica rinoti pari kudiwa rubatsiro rwechimbi-chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rapfunya chisero munyika dziri mudunhu iri. Dunhu reSADC rine nzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura, izvo zvakakonzerwa neEl Nino. Svondo rapera, SADC yakabatana neUnited Nations pamwe nemamwe masangano ichiziya dambudziko renzara mudunhu iri pamusangano wakaitwa kuVictoria Falls uyo wakabuda nezvisungo zvinosanganisira kukomekedza dzihurumende dzemuSADC nemasangano anobatsira kuti vawedzere matanho ekupedza matambudziko ari kukonzerwa nenzara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekufambiswa kwechikafu nebudiriro uye vaimbo vemukuru wesangano reChristian Care International muZimbabwe vaForbes Matonga kuti tizwe maonero avo.
Nguva yatiri kufamba pairi ndiyo the highest peak here the hunger season. Panguva panenge tatanga zhizha kudzamara panonosvika kukowa ndo panonyanya kuwanda nzara. Saka ichokwadi kuti muSouthern Africa zvinobva zvatikanganisa nekuti tinenge tisina zvimwe zvatakarongedza mumatura edu zvinokwana kuti vanhu vedu vagozodya.
Tingati zvinhu zvakamira sei mudunhu reSADC pari zvino?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanhu vane nzara asi nzara yacho yakada kusiyana nenzara yemakore ekumashure. Hataiti nzara muminda mevanhu asi mumastoro zvekare musina chokudya. Yegore rino zvinganzi zviri nani nekuti mumashops hamusi kushayikwa chikafu chisina vanhu imari yekuchitenga kunyanya varombo nevaya vari kumaruva.
Iwo makare vanhu vaisipona sei pakadai tichitarisa muZimbabwe?
Ndopaiuya masangano anobatsira kuti vanhu ivavo vakwanise kubatsirwa. But zvanyanya kunyangara nekuti madhorobha edu anyanyawo zvekare kuzara vanhu vasingashande. Munoziva mumashure umo muchiiswa yainzi cash for food, kureva kuti vaipiwa mavhaucha kana kuti mari. Saka kushayikwa kwemari yemadhona kunoreva kuti both mumaguta nemumaruva maane nzara.
Kurudziro netarisiro dzamungape kuhurumende ndedzekutiwo kudini?
Tiri kufungidzira kuti isusu chikafu ngachisubsidhaizwe, varimi ngavasubsidhaizwe. Isu tinofunga kuti dai zvaigona ngazviitwe zviri systematic, zvisiri zvokuita kunge mahandouts asi zviya zvekuti fertilizer ngaichipire murimi, murimi aiite fertilizer yekutenga ega, iyo yakachipa iri available. izvozvo zviri more sustainable pane kuti munhu aende kungoita yekupuwa. Munozoona kuti kazhinji zhinji vaya vasingapinde mumunda vasina zvavanoita ndo vanokwanisa kuzviendesa pamutsara wekukurumidza kupuwa zvikwanisiro izvi ivo vasingazorima kuzvisenzesa. Asi tikanga taisa masubsidies ekuti tsaga refertilizer raakutengwa nemari shoma, zvinokwanisa kuti vanhu vatinoziva kuti ndo vanorima vanoenda kotenga, ende panenge pasina anotengesera mumwe paye panonzi public market nekuti inenge iri available.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwechikafu nebudiriro, uye vakambotungamira sangano reChristian Care International vaForbes Matonga vachitaura vari parunare kwamurewa naIvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaregerera mwana wavo Hunter Biden vachishandisa masimba emutungamiri wenyika ari pamutemo kana kuti presidential pardon. VaBiden vakambenge vakavimbisa kusatora danho rakadai, asi mumashoko avakaburitsa nezuro vakati danho iri varitora nekuda kwekwavakati kupomerwa mhosva kune rusarura. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakashoropodza danho rakatorwa navaBiden rekuregerera mwana wavo iri. Vachinyora padandemutande vaTrump vakati kuita uku kushandisa mutemo zvisizvo. Hunter Biden akabatwa nemhosva mbiri dzinoti yekunzvenga kubhadhara mitero neyekutenga pfuti zvisiri pamutemo. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange richiita zvirongwa zvakanangana nekupedza dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera, kwarinoti kuri kuramba kuchitekeshera munyika. Mutungamiri wesangano iri amai Ekenia Chifamba vanoti vachanga vachisangana nevadare veparamende vachizeya dambudziko iri uye vachaita zvirongwa kumaruwa uko vanoti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Sangano iri riri kuita zvirongwa izvi panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza mazuva 10 nematanhatu akanangana nekupedzwa kwemhirizhonga anocherechedzwa kubva musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zviita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba nezvenyaya iyi.
Isusu seshamari yemwanasikana tine zvirongwa zvakati wandei zvatirikuita panguva yakatarisana nayo. Tine hurukuro yatichaita nevamiririri veboka reparamende vatinoti isusu veWomen's Study Caucus, tichitarisa zvakare boka reparamende rinotarisa nezveutano. Patichasangana nevasikana tichita hurukuro dzezveutano, hurukuro dzezvekubwinywa kwevanasikana, uyezve hurukuro dzinotarisa vanasikana vari kunetsekana savari kuita pamuviri vachishayiwa kutiona rubatsiro kupi. Tichange zvetichisangana nemadzikereke tiri mumashonaland east tichiendesa mashoko kuti vanhu vanoona kupi rubatsiro, uyezve vanhu vanokwanisa sei kunge vachibatsira varume nevakomana, uye sekereke kuti tiwane nzvimbo dzakachengeteka dzekunamatsira. Tichitaura hurukuro idzodzi kuchiredzuko tichanokurukura zvakare nevakasiyana-siyana vemapoka ehurumende munharaunda dzedu, uyezve vana baba nevakomana, kutarisana nenyaya idzodzi dzeyatinoti sexual reproductive health rights pachirungu. Asi tiri kuramba tichibatsira vasikana kumasenta edu kudai senta yedu iri kwaChihota yatinoti isusu Donhodzo, kune yavasikana ivo vechidiki vari kupirwa kuti vaite vana amai nguva yavo isati yakwana. Tiri kuropa mikana yekuwana yatinoti kanzelingi pachirungu kuita mabasa emaoko, uyezve kuwana pavanokwanisa kusiya vana vavo pavanenge vachienda kuzvikoro.
Tombotarisa mitemo yakadzikwa nehurumende panyaya yekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera, haisi kushanda munyika here kana kuti zvakamira sei?
Hongu hurumende yakaisa mitemo kudai seiyo constitution yedu inotaura kuti vana havabvumidzwe kuroorwa kana marriage act, kana kutarisa nyaya yatinoti age of consent pachirungu iya. Asi tiri kuona kuti tichine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havasati vakunzwisisa mitemo iyi. Inoda kuti itsanangudzwe zvinoita kuti munhu wese anzwisise, uye tinoda kuti mapoka akazvimiririra kudai sana gender commission vaongorore kufambiswa kwemitemo iyi nekuona kuti iri kuitwa nezvainofanira kunge ichifamba nazvo, uyezve zvakare kuti kumatare edzimhosva zvinyatsokosheswa vanhu vapiwe mitongo inonyatoenderana nayo nekutsvagirwa vana ava chouviri chekuti vakwanise kuita vakwanise kuchengeta vana vavo vamwe vanoda kudzokera kuzvikoro vamwe vanoda kuita mabasa emaoko vamwe vanongoda rubatsiro rwekuti vanyevenuke mupfungwa nekuona wekutaura naye
vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai ekene achifamba vachitaura namavhlas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vambomira muCape Verde ndege yavo ichinwa mafuta murwendo rwavo rwekuenda kuAngola nhasi. Kushanya kwavaBiden uko kwakavimbiswa kubva kare kuchanangana nechirongwa chikuru chenjanji chiri kutsigirwa neAmerica chakanangana nekumisa zvicherwa zvakakosha kuenda kuChina. Kereke Roman Catholic yapinda munyaya dzekuedza kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vasashandise zvinodhaka sezvo zvichikanganisa utano hwavo vamwe vachiguma vafa kana kurwara nepfungwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Kereke yeRoman Catholic iri kuita kurudziro yekuti vanhu vasashandisa zvinodhaka chishandawo nevamwe vakakwanisa kubuda mumambure ekuputa kana kunwa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Mazuva adarika kereke iyi yakaita gungano guru paSt Canisius Catholic Church iri kuWard 41 Marlborough District muHarare West. Mufundisi wepaSt Canisius Catholic Church Father Rashias Mapfuma vanoti kushandisa zvinodhaka kwakanganisa zvikuru hutano hwevechidiki.
Zvino sekuru vano vamubhishopu wedu Christopher Obarino vakatipa mari yekuti tigone kuva nekampeni kurwisana nedambudziko iri nokuti ini semupristi wepano ndinoona vabereki vazhinji vachiuya vachichema pamusoro pevana vavo vari mumatambudziko ezvinodhaka. Ndinoona ivo vacho vana vari mumazviri ndichisangana navo vachiuya zvakare pano havasisina upenyu hwaunoona kuti mubereki anonongedzera kuti mwana wangu uveo kana iye chaiye haachaziva zvokuita.
Mumwe akapa nhurondo yake kukanganisa remangwana rake nekuda kwekushandisa zvinodhaka ndimuzvare Thelma Majero vane makore makumi maviri nemasere vanova munyarikani wesangano rinonzi mubatira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki kuti vasashandise zvinodhaka. Muzvare Majero vanoti vakawana basa raivapa mari yakawanda kuOman kuMiddle East asi vakakundikana kushanda sezvo vainge vasisakwanisa kutenga zvinodhaka kunyika iyi. Kune mitemo yakaomarara zvikuru kune vanoshandisa zvinodhaka. Vanoshandisa zvinodhaka vanokandwa mujere kwemakore matatu. Vanotengesa vacho vanotongerwa kugara mujere kwemakore gumi.
Mwana wangu akasvika papoindi yekuti mumba maaigara yange iri bhesi inge imba inotengeswa madrugs imba inorwa madrugs. Iye semwana mudiki akatanga kukopa kuti ukamuona akanyarara ndikaenda kunotesvedza RPJ ndomuona akabata bhaubhuri RPJ botanoti mwana ari kutodzidzira bit by bit zvinoita amai zvakandiita kuti ndikwanise kutaura naamai vangu. Ndakasvika pakuvaudza ndikati mamai ndikuda helpu.
Vanoti pavakatsvaga rubatsiro vakashamiswa pavakaudzwa zvimwe zvezvinhu zvakaipa zvavaiita.
Addiction mune sekuti isingaite nyangongo siri munhu anoba unongesera wakuba kungoti usapoti addiction yako. Ndine mwana panguva iyoyo ndakatanga kutorwa matanga ndine nhombo yake and ndimwari kurarama kwake kana kuzvarwa ari healthy ndimwari.
Mukuru wesangano remubatira pamwe trust mai Christine Kerry Hurukuro vanoti kushandisa zvinodhaka rave dambudziko rakanganisa mhuri dzakawanda.
Zvinonetsa kuti tiitizvo ni kana mwana aenda kurehab ari kuenda kana 3 months 4 months 5 months 6 months drug rakatora for 10 years zvese zvicharapika mukati me 3 months. Zvinhu izvi iprocess inotora nguva refu yekuti kunyangwe abuda murehab ari kutoramba akatariswa tsikanditsike naye uchiona kuti ari kuenda ari kuitei haasati ava mwana wokuti wakutongoti ndakamusiya akabuda murehab nokuti rehab haisi magic. Zvinonidza discipline, zvinonidza commitment, zvinonidza kuzvipira kwakanyanya kuna iye ari kundorapwa wacho.
kanzura we Harare West Ward 41 Muzare kudzaika dzombe vanoti nharaunda yavo ine dzimba dzinozivikanwa nekutengesa zvinodhaka kunyanya muna mapereke avhenyu.
So program yataita inoita bata navagari Roman Catholic Church pamvuri nemabhizinesi zvakawanda zvine zvikoro tikati tinoninga tifambe tichishambadza shoko rekuti madrugs unum 141 artist for murder.
Rukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko Dr. Jansen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rino. Vamuswere vaendera mberi vachiti zvinofadza kuona kuti makereke ari kurwisawo hondo iyi sezvaitwa neSt Canisius Catholic Church. Vechidiki vanoshandisa zvinodhaka zvakaita seguka, dombo, mutoriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzuma Pimitse.
Los Angeles yakapasisa mutemo unochengetedza vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro akakwana unoita kuti vasadzoserwa kunyika dzavo kana kusungwa, uyo unonzi muchirungu Sanctuary City Ordinance. Iyi mhinduro kuvimbiso yakapiwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vachadzosera kunyika dzavo nehuwandu vose vasina magwaro ekugara munyika muno zviri pamutemo pavanongopinda muhofisi munandira wegore rinouya. Mutemo uyu haumise vashandi vehurumende kuburitsa munyika vasina magwaro, asi unosimbisa danho reguta iri rekuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri mariri. Angelina Bagdasarian anotipa nyaya iyi iyo ndinokuverengerai. Amai Claudia Ventura vagara muLos Angeles kwemakore makumi maviri. Vane basa nemhuri imomo asi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo. Amai Ventura vari pakati pevagari vemuLos Angeles vangada kusvika kuzviuru mazana masere vasina magwaro anovabvumidza kugara muAmerica. Sevamwe vakawanda vanonzwa kusagadzikana mushure mekukunda kwavaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Amai Claudia Ventura vanoti,
"Now when I see not a lot of people in the street, it's less people, it's bad."
Iye zvino handichaoni vanhu vakawanda mumigwagwa. Vanhu vave vashoma, zvashata. Ndinofunga kuti vanhu vave kutya kuburitswa munyika muno.
Kanzuri yeguta reLos Angeles yakapasisa mutemo wekudzivirira vekunze vasina magwaro uyu musiwambudzi 19. Izvo zvinoreva kuti mapurisa emuguta nemapurisa edunhu iri havasi kuzogoverana nevashandi vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika. Mashoko ari pamusoro pemamiriro emunhu mune zvekugara kwake munyika kunze kwekunge paparwa mhosva yakakomba. Varwiri vekodzero dzevanhu vakaita sava George Mario Cabrera vesangano reCoalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles vanotsigira mutemo uyu.
A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation that in Los Angeles.
Mutemo weguta wakadai seuyu unotumira shoko rakasimba kwazvo kunharaunda yeLos Angeles nekunyika yose kuti muLos Angeles zvikwanisiro zviripo zvichashandiswa mubasa rekuchengetedza nharaunda, rekuita kuti nharaunda igare ichivimba neutungamiri hwayo, pamwe nekuita kuti nharaunda irambe ichibudirira, kwete kuvasunga nekukonzera kusagadzikana munharaunda dzavo.
Zvakadaro asi munhu wese ari muguta anobvumirana nedanho iri. Vatsigiri vava Trump vangangosvika zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvevagari sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo, havadi kuti Los Angeles ive guta rinochengetedza vauyi vasina magwaro. Amai Linda Hanna mugari wemucalifornia. Amai Hanna vanoti,
"I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean..."
Ndinofunga kuti urwu ruzvidzo. Tinofanirwa kubatsira vekwedu kutanga. Kana tichiti America kutanga, hazvireve kuti haufanirwe kubatsira vamwe. Zvinongoreva kuti tinotanga tabatsira vedu.
Vabereki vaamai Linda Hanna vanobva kuMexico. Vakapinda muAmerica zviri pamutemo uye vanofunga kuti ani zvake akapinda zvisiri pamutemo anofanirwa kudzoserwa kunyika kwake. Mutemo guta uyu auna zvikuru zvaunoshandura nekuti Los Angeles yakarambidza mapurisa kana vashandi vanona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kubvunzurudza munhu nezvemamiriro yake munyaya dzemagwaro kubva muna 1979. Uye mutemo mutsva weLos Angeles uyu haureve kuti hakukwanise kuve nevanodzoserwa kunyika dzavo. Unongoreva kuti mapurisa eguta haabatsire mapurisa enyika kutsvaga nekudzosera kunyika dzavo vauyi vanenge vasina magwaro. Amai Tatiana Edwards Beha igweta rekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Amai Edwards Beha vanoti
ndinofunga kuti vachatanga nekuenda kunosunga vanhu kunzvimbo dzinofungidzirwa kuti vanowanikwa vakawanda vari pamwe chete. Pane zvekumisa munhu ega ega mumigwagwa vachibvunza magwaro, ndinofungawo kuti vachasunga vanhu kunzvimbo dzakadai semafektori nemumapurazi uko vanhu vasina magwaro kwavanonyanya kuwanikwa vachishandirako sezvinoburiswa mumagwaro.
Vakabrera vanofunga kuti kuregererana ndiyo pfungwa iri nani pane kudzinga vanhu.
We have to insist that mass legalization is the option. We have to insist that there's a better way to treat immigrants in this country.
Tinofanirwa kuramba tichiti kupa vanhu vakawanda magwaro ekuti vagare zviri pamutemo ndiyo nzira chete. Tinofanirwa kuramba tichiti pane nzira iri nani yekubata nayo vabva kure vari munyika ino.
Mushure mekutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vaTrump vakavimbisa zvakasimba kuti vanogona kudzika mutemo wechimbi chimbi voshandisa mauto eAmerica kubatsira kuburitsa vanhu vasina magwaro ava neuwandu hwavo, danhu rakavimbiswa nevarwiri vekodzero dzevanobva kunze kwenyika kuti vacharirwisa mumatare edzimhosva. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Angelina Bagdasarian ari kuLos Angeles kuCalifornia yandakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Muri tsiye muri service to Joseph. Ndomboda kubvunza kuti kwedzo mota weekend tibva ayo dzaanongopa vanhu unodzwanepi uye iye zvakauno vakapa vana maicharamba vana manyaruke vakavapa motikari. Motikari uri kudzwanepi komunhu please. Atizi kuziva kuti semaZimbabwe kuti tichiona motikari dzichipiwa vanhu sokungopiwa magwinya. Chichiri kuitika pane chizvaro. Please, ndokumbira kuziva pamusoro pezvakadai. Vana uyu vakawandisa vanhu vane mari muZimbabwe, vana chiyangwa vane mari, uyu musi waune mari. Handizivi kuti what kind of a order yaanosevha inomupa mota dzongopa vanhu.
Ah, zvakaoma, zvakaoma. Mobuda mega imimi mucommonwealth muchiti aiwa hatidi kuita zvokudzwa, tinozviitira zvinhu zvedu, nyika yedu yakasununguka. Nhasingomava kumhanyamhanya kuti da kudzoserwa. Ah, nhaya vakomana, koshanaka chiiko kucommonwealth kwamakabva? Kwenu zvamakandi mugadzirisi magadzisa zvingani? Zvii zvisingagadziriswi zvinogadzirwa nevabi yenyu varimo mucommonwealth vanhu. Ah, vakomana kurai.
Musoro yanakoma joko akandimiri ya zvaakubuda pachena kava nevezva TF varikubuda masocial media vakabata hembesa vana vachamisa vachiti handitida kuriparadza kusimwe vanhu. Saka vane Zimbabwe zvavakwamuri kuwira kodzero dzenyu kuwira shanduko munyika sezvo zvimbuzvoonaka zvokuti vanhu vari kuparadza ndivava ivava vanhu vari kuparadza. Saka zvaada kuti tishinge tisumuke. Nonzi sumuka Zimbabwe sumuka, mira Zimbabwe mira, ndiyo yatakufanira kuti tiite.
ZANU-PF inoreva nhema ichiti mbeu inopiwa kumunhu wese yakasununguka kupiwa kumunhu wese. Idzo ndidzo nhema dzepabhani nokuti iyo kana mbeu youya zvinonzi inoranai kumaseo. Maseo acho anonyorwa according mapato ezvematongerwo enyika. Saka kuti uwane mbeu unenge wakutomanikidzwa kunyorwa mubato rezvematongerwo enyika rausingafarire kuti uwane mbeu.
Mangasei pastudio 7 pamusha mukuru apo ndivachipambanga paratsimubika apo ndoda kutaurawo muonero wangu pamusoro pezipa bodi rezifa. Pabodi rezifa inise muonero wangu tikaenda kunana England uku ukaningira vese vari vanokocha mabhora ivo vanoona nezvebhora vanhu vakambotambe bhora neshana Klopas ana Guardiola ana Beni Makati vanga vechikocha nengo romusouth Africa. Saka zvadini kuti bhodhi kana rosarudzwa vasarudze vanhu vakambotambe bhora vakawanda kwazvo vakaita mukurumbira vanoziva zvinoda vana vanotambe bhora.
tatambura wana Zimbabwe tatambura kana mnangagwa ada machinja maitiro mnangagwa mnangagwa watitambudza kuno ku South Africa tirikuitwa manyama manyama ni wana South Africa tichitoerwa zvinhu zvatinenge tashanda atakuwara gadzira nyika mnangagwa tidzokere ku
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvenyaya yenzara nematambudziko ari kudzodzokorora nematanho ari kutorwa nesangano restadic kurwisana nenzara kuchamhembe kweafrica tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyamuina taboka ncube